Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, chitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isusu handimukuona ndomararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichitoita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvani mwana ndoko tinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha weMbare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa muMbare nekanzuru yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kuMbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isusu handimukuona ndomararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichitoita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvani mwana ndokwatinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzivikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa Operation Murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndavakasike kutanga 2005 vakambotipwanyira futi tiriko, saka mukafunga kuti bva 2005 svika nhasi vazoziva kuzopwanya vachaita kuti mamwe makore mangani. Fanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka afta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn Huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba muMbare yavanga vachigara nemhuri yavo yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Zvakutoita sadai ndatoonawo mari kuti mhuri yangu iende kumusha. Ndinotsvakawo basa bhozi zvakatooma. Bhozi ndopane pandachiwanawo pekuraramira bhozi pogara nengosini.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera, asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vanga vanyanya kupinda murod, saka tautokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire, nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi veziva kuti muri dangerous, vanhu vanga vakanyanya murodhi, asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare High Court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weChitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo, vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine urongwa hwekubvisa zvese zviri pamutemo, guta rinenge riri pazvinhu zviri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru, sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa muguti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepa naure pa internet rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi, vaMunangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMunangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende, asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha, asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia, uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19, uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 1655. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru nemazana maviri nemakumi mana nevana, 700,244, uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 431,103. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano recombined Harare Residents Association amai Lauren Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhoterwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAppwood Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kutinedza nezvekuti muno muAppwood hatisina member of parliament. Hadisina makanzirazi vari kunzi vakaizwa rikodhi zvisingazivi hanzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidents hatina kuvhotera mapolitical party, takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparamendi.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparamendi kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through mastructures zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamiririra vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hatikonsult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigaro weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane venue yeStudio 7 kuti mumiri wavo ainge amiswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina kumbovataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwekuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wokumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo, simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP macitizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCA vaClifford Hlwachayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuro nemuparamendi neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs macancellors vakaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora vachibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemacancellors vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nharo dzavo. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF rine kodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma, bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma. Ndoda kuti pabatise kuti vanhu ndeveZANUPF havasi vako, ndivo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti wachora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhingo yayo yechivi South muparamende vakila Zivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vaZivhu. Kusvika pari zvino MDCT nePeople's Democratic Party PDP dzakadzinga muparamende nhengo dzeMDC Alliance 30 nemapfumbamwe uye makanzura 70 nemumwe. Makore matatu apfuura ZANUPF kuifeka dzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vamasango matambanadzo amai Beatrice Nyampinda navagodfrey Gandawa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongerwo enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongiresi emapato aya, sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nezvepamusoro. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro rwuri kupihwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban rwuri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi peurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu, zvichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo, FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faini yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorisununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia, Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda, angari mutungamiriri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiriri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda, mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine fanika veZandla neZipra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia, vakachengetedzwawo muZambia, vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka. Pamusana pekuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika, munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo, nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo, zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo, zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemuSouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemuSouthern Africa, including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda, nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyore kuchengeta vanhu varwiwe rusununguko, vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma. Paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese, vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo. Uyezve vakachengetedza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yavo.
Tombotarisa isu kuti parizvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vakaunda. Munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe?
Tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda, kudai vanga vatoisa riri sundu chairo, nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru. Ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni, ingadai tisiri kutaura nenyaya dzina dhemokrasi dzatiri kutaura nezvadzo nhasuno. But pamusana paDr Kaunda zvese zvakaitika, ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana, ndaitofarawo kuti zvishuwa vakundo kunonzi kurangarira munhu. Asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru. Chikuru chakakosha ndechekuti tinofanirwa kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yeZimbabwe, tive nenguva yekuvarangarirawo tese.
Imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu?
Ini ndakambosangana navo zvangu. Ndakasangana navo pavakambouya kuno kuZimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparlamendi. Ndikambosangana navo kuHarvard. Munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uyo wekuti fanika pavanga vabuda vasisiri purezidendi havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga. Saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura, munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma amungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapa.
Ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare, basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhoroondo yebasa ravakaita. Saka ndinoti ngavazorore murugare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC, zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Handitenderani neongororo iyoyo kuti muZimbabwe hamuna child labor. Asi handizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei, vakaenda kupi, vakataura nani, uye vari kutaura sekta ipi. Asi tichitarisa zvakaita semining sector, tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe, vana vazhinji vakucherawo goridhe kuti vawane kurarama. Uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa, naizvozvo havasi kushanda. Vana vakawanda vakukurumidza kuitira mabasa echikuru vari vana vadiki. Totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti masmall scale mines. Masmall scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera, asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo. Tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana, nekuti vana apa vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipihwa tumari tusina nemusoro wese, asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo, asi vanenge vachingoshanda kuti vawanewo mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro. Saka ini ndinoona kuti child labor iriko, handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muZimbabwe hamuna, asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvinhu on the ground.
Amufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakachiri kushandisa vana vanga dai vaine humbo ivo. Imi sesangano mungadai makaunganidzawo humbo saihwo muchiusvitsawo kwavari.
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yavo yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. Chavaifanira kunge vakaita kuenda kumasangano zvikuru sei vakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions kozotiwo malabor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vaya dzatingatinyanzvi pamusoro pemabasa nekodzero dzevashandi asi zvino child labor iriko vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro rubatsiro rwuripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor ndionga tichiitarisa muzimbabwe ndingati inini ereaction yekuoma kwaita upenyu. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufa nenzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pundutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro vatengere vana zvavanoda vatengere vana hembe ndokuti vana vavave pasi pevabereki uye vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko evashandi munyika zvatiri kuona mazuva ano makambani mazhinji muzimbabwe vashandi vamamodern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kodzero dzevashandi nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashares makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kodzero dzevashandi hadzichina basa nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi ndo ine vashandi kana kuti mabosses emugavenment imomo vaane chekuita nemakambani ari kutsvigirira vashandi.
Aiwa maita basa zvikuru vamaguu. Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.